United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 31 ndira 2024 makatirira kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Transparency International Zimbabwe yokurudzira hurumende kuti ipe mazino Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti nyika isarambe ichinzi ine uori hwakanyanya. Mapurisa oshorwa nedanho rekuti vacharamba vachipfuura nekuuraya mbavha dzinenge dzarura munyika. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi eAfrica Nations Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Mukuru wesangano rinorwisa uori reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu vari kukurudzira hurumende kuti isimbaranze makomishini akaita seZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti ikwanise kurwisa uori hwatandavara munyika. Nezuro Transparency International yakabudisa gwaro rinoratidza kuti Zimbabwe ichingori pakati penyika dzine uori hunotyisa pasi rose. Zimbabwe iri pachidanho chatizana nemakumi mana nemapfumbamwe panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa kana kuti 149 out of 180. Inonzi ine zvibodzwa makumi maviri nemana kubva muzana kana kuti 24 out of 100 uye muna 2022 yange ine zvibodzwa makumi maviri nematatu iri pachidanho chezana nemakumi mashanu nemanomwe kana kuti 157. Transparency International inotaurawo nevanhuwo zvavo uye mabhizimisi kuti inzwe mafungiro avo panyaya dzeuori. Mukuzeya nyaya iyi tabata vachikumbu.
Isu seTransparency International Zimbabwe nemashandiro atinoita munyika muno tinoona kuti uori huchiri hwakanyanya kutekeshera kunyanya mumapazi ehurumende. Zvinoita izvo kuti mari dzinenge dzakatarisirwa kuti dzinge dzichishanda zvinopundutsa nyika kusanganisira nhau dzezvipatara dzekuenda kuvanhu kuchikoro nezvimwewo zvavanofanira kuita kunyanya kumakanzuru nemuzvese zvinoitwa nemapazi ehurumende kumapazi ekumusoro tinoona kuti hazvisi kufambiswa zvakanaka maererano nezvatinotarisira. Saka zvakadaro inhau inoramba ichidzorera kumashure nhau dzeuori idzodzi uye kuti dzinokwanisa kugadziriswa sei munyika.
Zvimwe zvamakaongorora ndezvipi vachikumbu?
Isu seTransparency International zvakare tinoongororawo kuti nyika iri kuisa sei nyaya dzeuori kumberi.
Vachikumbu, chii chamakaona pamusoro peZimbabwe maererano nenyaya yokuiswa mberi kurwiswa kweuori?
Tinotarisa tichiona kuti Zimbabwe panyaya idzodzo yakasimbira pakutaura asi tisingaone zvakanyanya zvinopunduka mumafambisirwo enyaya. Zvimwe zvacho zvinosanganisira kufamba kwenyaya dzeuori kwatinoti kumakotsi kana kuti kumatarenzi mhosva. Tinoona kuti hadzisi kufamba sematarisiro atinoita. Saka zvakadaro pfungwa dzechirongwa chataparira muzuva ranhasi changa chichitarisa kuti uori mukutongwa kwedzimhosva nevanoongorora dzimhosva chinhu chatekeshera kwete muzimbabwe chete asi munyika dzese izvo zvinoita kuti mapazi anoita zvekutongwa kwedzimhosva asave akazvimirira oga, asi kuti kune vamwe vanenge vaine masimba kana kuti vanenge vaine ukama nevanoita zvematongerwo enyika vanokwanisa kuti nyaya dzavo hadzitongwe zvakanaka. Vazhinji vacho vanenge vaine mhosva vanowanikwa vachinzi havana, asi avo vanotarisirwawo kuti vanenge vasina mhosva dzakanyanya vari kuonekwawo zvakare vachitongerwa mitongo yakaomarara mumajeri nekuti havana vavanoziva.
Chingaitwa chii kuti uori hudzikiswe munyika?
Chiori hudzike munyika, tinoda kuti hurumende iratidze kuisa dambudziko irori pamberi uye ichiona kuti zvose zvinodiwa kuti uori hudzike zvinge zvichiitika. Semunyika muno tinoona kuti pane mutemo wekuti vanenge vamhanara uori kana vanenge vachikwanisa kuuya vachikufura nyaya dzeuori vachengetedzewe. Tinoona kuti mutemo iwoyo tava nemakore maviri wataurwa nezvawo, asi tinoona kuti mutemo iwoyu hausati wavapo. Zvinova izvo zvinoratidza kuti chidiso chehurumende kuti mutemo uyu uvepo chinogona kunge chisiri pamberi sezvatinotarisira.
Mukuru wesangano rinorwisa uori reTransparency International muZimbabwe vatafadzwa Chikumbu vange vari parunhare muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Rights riri kushora zvikuru mashoko emapurisa ekuti vachaenderera mberi nechirongwa chekupfuura nechinangwa chekuita kuuraya mbavha dzinenge dzarura. Mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai Bere vanoti kuita izvi kutyora bumbiro remutemo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Iyi iri kunzi nemapurisa policy, haisi policy, imhosva. Shoot to kill haisi policy, imhosva. Dambudziko nderekuti manguva vachiita tsika iyoyi yekutocha vanhu, yekuuraya vanhu, yatinoti muchirungu police brutality. Patinoongorora nhau dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu, tinoona kuti mapurisa edu ndivo vanotyora 70% kutyorwa kwekodzero dzevanhu kune chekuita nekushungurudzwa zvinoitwa kuburikidza nemapurisa. Vava nenguva yekufunga kuti munhu wese ari guilty until proven innocent. Ndoo mashandiro avanoita iwayo, ayo anotyora bumbiro redu remutemo, achityora iwo mutemo unotaura nezvemashandiro emapurisa uya uya unonzi Police Act, uye achityora iya inonzi iyo International Convention Against Torture. Otyora zvekare mutemo wedu wemuno munyika uya unonzi Criminal Law and Codification Reform Act, unototaura iwo pachena kuti hakuna munhu anofanira kunge achishungurudzwa nenzira iyoyo. Vanotyora kodzero dzevanhu.
Vabere, ongororo yenyu inoratidza here zvikonzero zvinoita kuti mapurisa asvike pakuita izvi?
Kazhinji tinoona izvi zvichiitika dzimwe nguva kunenge kuri kutovharidzira nhau yeuori. Zvinozikanwa kazhinji kuti mbavha idzodzidzi maarmed robbers aya, vazhinji vavo vanenge vachiita basa rekubhadhara zvioko muhomwe kumapurisa ikokoko. Saka kana mapurisa puresha yazowanda manje yekuti batai vanhu ava, nekuti vanenge vasipazodi umbohwo hunobva kuvanhu ava, vanobva vazoita mhosva iyoyi yavari kuti polisi, haisi polisi, imhosva yavari kuti shoot to kill. Munhu wese ane kodzero yekuti kana achinge apomerwa mhosva ngaamiswe pamberi pedare atongwe zviri pachena. Ndo zvinotaurwa nebumbiro redu remutemo. Izvo zvinoitwa nemapurisa zveshoot to kill, haisi polisi, hapana pazvakanyorwa. Imhosva, it's a shoot to kill crime, haisi polisi.
Mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai Bere vange vari parunhare muHarare. Makakatanwa ekurwira utungamiri webato reguru rinopikisa Citizens Coalition for Change ari kuenderera mberi paine zvikwata zviviri zviri kuedza kutora chigaro chakasiyiwa navaNelson Chamisa Svondorapera. Mutsvakurudzo dziri kuitwa neStudio 7 mapato ari kurwisana aya rimwe riri kudivi revari kuzviti munyori mukuru webato iri vasengeso chavangu chinonzi chiri kutungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube vakaita musangano webato ravo Standing Committee nemuvhuro. Ukuo chimwe chikwata chakaita musangano unonzi Citizens National Assembly nezuro chikasunga kuti va Jameson Timba ndivo vasarudzwa kumbofanobata matomu pari zvino. Evans Zininga abata mumwe akapinda omwe musangano we Citizens National Assembly uye vakadzingwa mudare reparamende napachabangu va Amos Shibaya.
Tagara pasi sebazi re CNA Citizens National Assembly rinova bazi guru in between Congress rebato redu re TCC. Nyaya hombe yatagarira pasi inyaya yekusiya bato kwakatowana president wevanhu, president wema citizens baba vachamisa. Vanhu vanga vakaungana ipapo madelegates eCitizens National Assembly vawirirana kuti aiwa zvakaitwa nemukuru wedu zvokusiya bato nezvikonzero zvavakapa isu tinobvumirana nazvo nokuti ndozvokutaurwa nemunhu wese munyika kuti munyika muna utongo hujekerere, munyika munokumbunyikidzwa kwavanhu, vanhu vanovhota, zvavavhota zviya zvihanzvo zvinobuda, vanhu vanorobwa, vanhu vachisungwa, vanhu vachizvinikitwa, vanhu vanenge vavhotera maMP nemakanzura zvaanenge achibvisa vanhu ivavo.
Saka zvisungo zvamabuda nazvo ndezvipi mumusangano uyu?
Taenda mberi tikati hai ngatichivai nevanhu vatotuma kuna purezidendi wedu vanonotaura navo kuti baba vedu madini mavo nadzimwe pfungwa zvakare maringe nepozisheni yamakadini yemakatora.
Akafanobata matomu pari zvino ndiani?
Setainos Administrative Committee inotungamirirwa nababa vatimba ichange ichiona kuti mabasa akanangana neadministration mubato redu ari kufamba sei, kuona zvakare nyaya dzo dziri kumatare dziri kufamba sei. Hatizopi bato reTPC kuZANUPF, isu hatizopi bato reTPC kuvavengi vanorwisana nevanhu avo vandati munyika muwe nehurumende yejekerere. Zvakare semurongo womusangano machambions edu ose ngandi makurudzire kuti misangano yedu ngairambe ichitsviriridza tichigadzirira zvitsva izvo zvichauya napurezidendi baba vachamisa, tichigadzirira hurumende yejekerere, tichigadzirira kuti munyika muve neshanduko inogutsa vanhu vezimbabwe.
Vaive murongi wemisangano mubato reTCC vachamisa vasati vasiya bato ravo vaAmos Shibaya vange vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo vari kunzi vakafanobata chigaro chomutauriri webato reTCC neStanding Committee iri kudivi ravaNcube vaNcobizita Mulilo.
Musangano waifarira kuitwa neStanding Committee waifarira kuitwa nhasi wakazoitwa nekuchimbidza ukaitwa neZuro Manero. Pameeting iyoyo pane zvakabuda zvinosanganisira kuti Standing Committee yakapiwa report yezvanga zvaitika kubva pakapera mameeting 2 emuswa 24 nemuswa 28. Standing Committee yaupiwa mareports iwawo yakazoita maresolutions anosanganisa kuti nekuda kuri kwekufamba kuri kuita zvinhu, Standing Committee yakabvumira naiyo kuti ichitambira kuresigna kwakaita vachamisa kuva mutungamiriri webato. Bva yazobvumiranazve zvakare kuti imwe meeting izoitika futi nechitatu kuchipedzisa zvakanga zvasara kuti zvitaurwe pameeting iyoyo. After meeting iyoyo yamangwana tichazoita press conference yekuti tichitaura zvese zvakanga zviri kutaurirwana muStanding Committee yemuswa 24 nemuswa 28
kureva kuti kwemusangano uyu ndopachazoziviswa veruzhinji kuti achafanobata matomu ndiani kuenda mberi.
Ndingataura ndichiti Standing Committee iyi ine zvinhu zvakawanda chaizvo zvayanga iri kukonsida nekutaura nezvazvo. Ndosaka muri kuona kuti paita mameeting kana matatu chaiwo munguva iri padhuze napadhuze. So pachine list yezvinhu zvakawanda zvinofanira kuti zvitaurirane. So aninga kwansi kuti ndipindure mbunzo wenyu nenzira yamabvunza nayo kunze kwekuti nditaure kuti zvatinenge tataura mustanding committee zvichazotaurwa kuti zvabuda sei handizivi kuti agenda yacho ichaperera pano
mashoko amungasire vatsigiri vebato pari zvino kusvika vazoziya kuri kufamba kuchienda nezvinhu ndekuti kudii
ndekuti ngavarambe vakabatana vachiita izvo zvinoita kuti zita remusangano riendere mberi utungamiriri wemusangano standing committee iyo yakasarudzwa muna May ya 2019 kugweru kuenda kwakaita mutungamiri vachamisa kwakasiya gap and the gap iroro standing committee iri mpishire kuti rigadzirise kuti zvinhu zvifambe zvakanaka
vari kunzi vakafanira bata chigaro chemutauriri webato reCCC neStanding Committee yechimwe chikwata cheCCC vaNgovizita Mlilo vari parunhare kuHarare naEvans Sininga weStudio 7. Komiti yebanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe inoona nezvemafambiro emari nekudzikamisa upfumi hwenyika yeRBZ Monetary Policy Committee yakasangana nemuvhuro muHarare ichizeya nzira dzekudzikamisa nadzo upfumi hwenyika kunyangwe hazvo komiti iyi isati yazivisa zvakabuda mumusangano uyu vamwe vanoruziva vanoti chikuru chakazeyewa kukwira kweinflation uye kushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica mukuziya nezvenyaya iyi jonga kandemiri westudio 7 abata imwe nhengo yemonetary policy committee yeRBZ uye vari nyanzvi mune zveupfumi vapersistence kwanyanya
ndinoti banga guru rehurumende nechisangamazano charo chemonetary policy committee yakagara dare nezuro kuva one nezvenyaya vagadzirise nyaya ndinoimba zvakanyanya kuti zvisungo zvavakabuda nazvo zvichagona kunotipadzi pamwe
zvisungo zvipi zvakabudwa nazvo pamusangano wanezuro iwoyi wekomiti inoona nezvemitemo yemari
handisati ndava kugona kutaurirai zvisungo izvozvo nekuti tinozozvishambadza kuvanhu shure nekunge kapedza kuteteta zvichangobadzwa kuvanhu saka ndinoimba nenguva pfupi pfupi tinenge tashambadza zvisungo izvozvo asi ndinoimba kuti pazvinotanga kushanda zvisungo izvozvo tinogona kuita dzikamu dzikamu yatakamboita majuni paya tasangana nemuramba mhuri yakadaro saka ndinoimba zvakanyanyisisa kuti zviri kuitika izvi zvava nenguva pfupi pfupi zviri kuitika izvi zvemuramba mhuri mitengo nemari yemuno munyika zvaakuchinda mudzikamiswa
asi vagwanyanya pane vamwe vari kuti Reserve Bank of Zimbabwe pamwe chete nebazi rezvemari vaita zvakawanda kwazvo zvavari buda nazvo nzira dzekutsvaga kuti upfumi hwenyika hunge huchigadzikana asi hazvisi kushanda chii chiri kuita kuti zvese zvinonzi zviri kubudwa nazvo zvisaonekwa kuti zviri kushanda mumaziso everuzhinji
ndateredzera mashoko ava mangudya gavhena ekuti hausi upfumi husina kudzikama aiwa upfumi hwakadzikama ndosaka pachiita matare iwaya andinotaura ekugara nguva nenguva kuti nyaya idzidzi dzigone kumbogadziriswa saka zvine nguva yazvinoda
nhengo yemonetary policy committee yeRBZ uye vari nyanzvi mune zveupfumi vapersistence kwanyanya vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7
tine urombo kukuzivisa iwa tereri kuti kutanga musi watikofu kukazi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwa nani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwa nani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita se Daybreak Africa ne VOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musa akanga anwe kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nendevele zvinotanga na 7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na 9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Wakadii Blessing, makadipo vahwande kuri siku Washington DC. Ndiripo zvangu ndiri panapa pabhangeti panapa kumashwist ndiriti. Vahwande, ndoda newe Blessing nevamoso vanoita zvirongwa zvepa Studio 7. Ndoda ndataura audience, ndoda kushoropodza urongwa hwamuroda kuita wokubhana Studio 7 yemangwanani nhau dzemangwanani dzamama tijaidza kwemakore akawanda. Ndoda kudzishoropodza ndichinyatsotaura ndakasimba ndichiti pasi nezanupiyefu. Ndichiti pasi nezanupiyefu pamberi nekutepfenyura chirongwa chemangwanani.
Makadi yenyu pastudio 7 apo iri ndirava kutobvunza uyu mutsvangwa uyu anonzi mutsvangwa Christopher Mutsvangwa wezvidharai. Kuti nguva yose raita tipindire zvinoita paopposition iko zvino wadeni wanei wabaiwa nei takubaya panhongonya ka wadeni wanei isu satitombova nebasa nesisisi tikuzivise isu tikuda ya tiri kunyatsoda ndichamisa eidhe achero wakaita dhongi rakanzi chamisa tinorida kwete iwewe inini vhele kana chavamwe munhu here chavamwe tongoswa chitaura nezvati chavamwe vasi munhu vhele ti izvozvi tinoparara chisisisi chake tichatopera basa so chaora chinhu chenyicho nechenyu futi chezvani hapana zvamunomuita chamisa ini tisitungutevera chamisa ndiye watiri kungoda hapana chirizvo mukaita satora mombe yapo ise apo kana dhongo ise apo nyore kuti chamisa ndoratinongovhotera iwewe tinokuvhotera kuti uchii.
Studio 7 makadia tinotenda nenhau dzamunotipa tinotenda zvikuru munotipa maupdate ose anoitika munyika. Ndangopa hangu yambiro kuna avo vachavangu avo vachavangu vane zvichindiwo general secretary wobato reCC vachavanguka maifana kudzidza kubva kuna vangonzora kuti chii chakaitika kuna vangonzora. Isu chero chamisa chero pati yaanenge adoma chero kana akaiti chimuti tinoteera iyo ishinja tiri kuteera hatisi kuteera zita repati aiwa tiri kuteera munhu ane vhizheni yekumberi yekuona uono hwekumberi kune zvamuri kuita zvokudyidzana nezanup f zvaakwete hatibate tsvina dzakadaro.
Studio 7 mpakamira sei apo wakomana vestudio 7 tinokwazisa mese natanokahwande nevamwe vazhinji vari vapo kubata navo basa ko inini ndiri panhau yekuti wai vanhu vezanupirifu vari kuramba vichishungurudza bato reCC hazvina zvazvichabatsira zvokuti tingamirira kuti kuronga kwamwari ndokuchatinunura apa zvotoda kuti titozvinunura isu pachedu ndatenda hangu.
Nguva zhinji vamutsvanga tinokunzwai muchitaura kunyanya imi vamutsvangwa naicho chinonzi marapira icho muchiti hatinei nezvinoitika ku3C but nhasi ndii maakumhanya muchitaura mukunyanyorwadziwa nemwoyo siya kuvaita chamisa inge asungwe kumuthreteni hatiri kuzviziva asi pairikorwa vanhu apa nachabangu maifara muchingoti hatinei nazvo zviri kuitika saka rambai musinei nazvo zviri kuitika aujazira yakaba mari apa mukati ndezvekunyeba ndezvechii asi tiri kutonyatsoziva kuti makaba mari muri bhizi kuluta vane ZANUP F mukuluta lithium mukuluta gold mukuluta everything tikuzivai bati nyaya yekuti mune mukana wekutonga mune mukana wekumbunyikidza kodzero dzedu tinotosya kutaura zvatinoda musafungidzira tiri kufara nezvenyu narimwe ramazuva tichafara nekupembera nekuda kwekuti mimi munenge mabva pachigaro ipapo taakukuitai zvatinoda donzai mabhande iwayo.
Mamukasei Studio 7 anokwasai ndiva baba moyo chiziso chenyu chasvika kuno kwagudo pasangwe kwamanje kachatimbwa pamazembe chibedza kamutapurwa kwana mvunduswana chimene dendere mareya muteyo ndoyo maporoma kumaganga kwana mundali kose kwa gudo ni kwa chatimbu kwa bii zunguza kunaini kamu kwa maneo se kose kose kupi ni kudo mboko chukuti na uze studio 7 zima nguwa nani zawa kupera kusina kusika musuwa tuko February kukazi zinenge zawa kuwani kwa na 7 kuoga oga maneru kusuya zesi ndevele na half 7 zokoro waje na 9 o'clock maneru half 9 zuya zindevele na 11 o'clock maneru half 11 zuya zindevele sakai washa shika chizizo shenye kuno kusisumba anje kwa checheche machona ndali shipinge mabe garawa tinote ndalote wanueste vachinzwa hizizo ichota chinzwa tuoti basari nukwa rambere chenda mbe nukuti zivi saa chitinga taku za watu musuwa tukofu alisha nzuizi na uze wangu wana anita haku nzwa VOA Africa edition ze shuru ungu ayo watinote ndacharamba tine mi kachirambe shida studio 7 we chashika hizizo icho kwa namure gauko kwa chadura kose kose chashika hizizo uko kwa manje kana magona kose kwa nanduna kupina kupini mapuru matinote enda
izo zange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisine ine studio 7 isu atina kwatakarerekera chombo tarisa zvirikuitika muAmerica. MuAmerica maita kusawirirana kukuru panyaya yekuti pogadziriswa sei nyaya yekuti pogadziriswa sei nyaya yevapoteri vari kubva kunyika dzemuLatin America kunyanya vachidarika nemuMexico. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden vebato remaDemocrats vari kunzi nevebato remaRepublicans havasi kunyatsotora matanho akasimba kugadzirisa dambudziko iri. Asi vaBiden vanoti vakagadzirira kuvhotera kuvhara bhodha racho kana dare reCongress rikatenderana. Mukuzeyanya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reAll Hands on Justice vaKenneth Macie vanogara kuTexas uko kunopindwa nevapoteri vakawanda vachibva kuMexico.
Hungu tukuona pachita na urano dzoku budita inonzi immigration bill muAmerica. Pakati penaura nuzovitika pwepima Republicans nima Democrats marukuti wanu kwanza kubuda ne pachungu chino zi bipartisan bill ilino kuona kuti washanduza mtemo ye immigration muno muAmerica.
Vamasie chini chiri mubiri irisha munga tuza
Zungwe zungu kutawara mu nyaya hii kana mtu mubiwi nyaya yekuda kugadirisa zukuitika kumaboda aruma Amerika uku kurukone kwa kuchipinda wanda waka wanda pazuwa wachisha ndisa anzera isiri yokupinda maAmerika ya izuno ya masure me mastates akatase Texas paruku shanduza huu mtemo yao yemu mastates imomomo yokuona kuti vasungo wanu waru kupinda nema maboda ya kana kuti nzvimbo dzisiri pamutemo and izvi zvinenge zviri kupawo yatingati pressure ku hurumende yavaBiden kuti vashandidzewo mutemo wekuye immigration muno muAmerica. Ndosaka taona pachiita chimbi chimbi kuda kugadzirisa bhiri iri. Chimwe chekutaura mubhiri imi inyaya yoku pa yatingati executive mapowers ekulimita iyo yatingati institution ye asylum inoita kuti munhu kana angopinda muno muAmerica anokwanisa kuclaim asylum achizoonekwo achiendawo through yatingati macourts kana kuti due process. Saka uyu mutemo uri kutaura kuti panokwanisa kuita nguva yekuti president anokwanisa kulimita asylum kumaboda kana pakaita vanhu vakawanda vanopfurikidza namba ya vari kutarisirawo kuti ndo ichave iri yatingati maximum per month kauti pazuva.
Gweta vachishanda nesangano rinoira kodzero vanhu All Hands on Justice vaKenneth Masie vange vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Danonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Development.